Ichokwadi nhasi President Tsvangirai vaenda kuruwa kwavanga vachinotarisa nzvimbo dzakaputswa nevanhu vehurumende yamugabe vachiputsira vanhu mataxshop pamwe chete nedzimba dziri kugara vanhu. VaTsvangirai vashora zvikuru kuputswa kwaita dzimba dzevanhu nehurumende yavamugabe. Vakataura ivo kuti vanhu vedu ngavachenjerere kuti muramba tsvina yadzoka pakare. Saka VaTsvangirai vati ivo vana veZimbabwe ngatibatanei kuti tirambe zviri kuitwa nechihurumende ichi zvekuti putsira dzimba.
Asi kavamunzura tinonzwa kuti chirongwa chakaitwa kuruwa chakanga chechitungamirwa nekanzuru yeruwa chisinei nehurumende.
Kwete hachizi chokwadi ichocho nokuti meya wedu waamushaya vanhu vanga vatoripo uyezve vakanyora statement vachitaura kuti chirongwa ichi chakatangwa neMinistry of Local Government yavachombo. Vachombo vakasenzesa yainzi commission yanga isiri yeMDC kwete, yanga iri commission yavakaisa vakaita maplani ekuputsa-putsa zvinhu. Uyezve mutevedzeri wavachombo wamatiza vakatobvuma kuti vakabvumirana kuti dzimba dziputswe.
Tinonzwawo zvakare kuti standing committee yebato renyu yasangana muHarare nhasi. Zvii zvakurukurwa?
Sekuziva kungaita vateereri sondo rakapera takatadza kuita standing committee nokuti vamwe vatungamiri vedu vakanga vasipo. Nhasi taita zvisungo zvakawanda chaizvo chaizvo, but chekutanga chisungo chataita ndechokuti bato redu reMDC raakuita zvirongwa zvekuti rigare rakagadzirira kutonga Zimbabwe. ZANU PF yaakutsva, ZANU PF yaapa moto, ZANU PF yakuputika putika yega.